government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi yewandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoice Ngwenya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo anotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA rakatanga kutsvagwa vana vacho, vanhu vachibhadhara maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege okuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padhimandi, ndo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti so bhizinesi kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabhondi akati wandei, mitengo yacho yokwidza kune vanotenga isusu maconsumers.
Tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumarket kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchireplacea stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars, dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panoti vana nemaprice distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nekuti mueconomics minina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tivatione tikana takadepresa mihoro, vanotengesawo vacharwadziwa nekuchengeta zvinhu, mitengo yorega kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neus dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinonzwa matrade union vachitaura vachiti deno hurumende yadzokera kuna 2009 vashandi vachibhadharwa base salary yavo nemaUSD. Icho chiri chokwadi. Yorudee hurumende yakwanisa kuti yopinza maroyalties ese avanisa vatitiri emining nation nemaminerals. Maroyalties acho opinzwa mumihoro yevashandi vehurumende kana vashandi vese. Nekuti kana vachivabhadhara nemaZimdola vanenge vakunochinja maZimdola mublack market kuti vawane maUSD. Saka chandingangorekomenda ndechekuti dini hurumende yakonsidha mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa29 ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba yekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asizve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvirevi kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese. Vawane mvura yakachena yokunwa neyokubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve yekupa vanhu nhomba, it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanha avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matanha vari kutora iye zvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kweva nenge vatorerwa mutongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Nezuro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matano akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanha kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tarise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapa, tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti vanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhilivha munyaya iyoyonoti pachirungu an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepabori retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo, mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno, mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwezi mitatu oya yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kuti parliament irikubvuma, government irikubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwezi mishoma irikutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21, 21 years, nemakore 40, 70 years. Madzimai, kunyange vari mhondi, havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo yedzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi ichiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete. chete mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi. Munyori anoona nezvemutemo muzinasu vafanira kugona vakudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanquye weStudio 7 navafanuel gona.
Hombe inoita kuti tikwanise kunge tichienda kupariamendi inyaya yezvitsvimo zvevabhizi vari kupokana nefeedstructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura.
Feedstructure iyi yanga yakamira sei?
Mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira. Ine also unjustifiable it at the same time the feedstructure is managed toward sections 25. Inotaura kuti mwana wese wemunyika yeZimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo, uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible.
Parliamenti yagamuchira here tsamba iyi uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchira kwetsamba iyi?
Sezvo nyika yeZimbabwe iri democratic country, tine shuviro nekutenda kuti hurumende ichaba nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzezvikoro nemaUS dollars chete. Izvi zvichiri kuenderera mberi sei kuma mumakoreji?
Mastudent mazhinji vepaBulawayo Poly vanoziva kuti pese pavainge takorinti neadhimini vaiudzwa zvinhu zviri different, but the bottom line ndeyekuti vangavadzidzi vanose vakabhadhara nemari RTG vanofanira kutangidza zvakare kuti vakwanise kunge vachibhadhara nemari yekuti tikakontauta lawyer kuti tiengeje nevaadhimini aya maautorities emainstitutions aya vari kutanga kudziamba kuti hano isusu tiri kungotendera mari yemuno chete, chero mari yekunze uyo anoti forcing a certain amount. Kati tichingobva mastudents obva vatara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanquye weStudio 7 vari kuHarare.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sepa Studio 7 yapo, mamuka sepa Studio 7 yapo. Ndudungu pangu mwono wangu nyenye kudu kuchinja nyizu kwa mwa kuito. Zema kuseni mwati mwataora zvizvino nga zvaka mambile zvizvino zvaka ita pati hei. Mwaku kwa zana meyadu kumeamesha kuno kubigozi. Ndo nyusu zano tutera pa mwaku wanzi chirungu. Mwaura ya na gogo edo. Mwaura kudai mwanga wati chinja ipo papu. Ana gogo edo na sikuru ndo nyusu zanya so tuterero oze chishona echi chichi. Chirungu cha mwazo pinza echi. Mwaura ya wabereki wedu. Anyway, atinga ziti inga ituwa siya. Sita kuri titoro ushi disa izu.
Ndini rango ulake ndutande kwa South Africa po. Ndine chichemi kuna vachamisa hapa. Vachamisa vakumidza kuumba bato rimwe. Ndinoona sekuti vamhanya sterekuvhuza. Vatiri vanokumba futi richangopwanyika mapwanyika aita mamwe mapato. Ngavambogara pasi vamboona kuti voita plani ipi vasati vatanga bato rimwe. kambo utanga wa garapasi, wa manya kumusa ni batu, wambo garapasi, shawo kwa sakutu ita jiri, utauri ya wanu, mamiri ya shuka ita mame, mabudi ya waita nukuti waru kuronge icheti. Washa tanga wa vrabu, ime pati, because ije jiri so, sanu pifini kakawa hata risa, mtu wangu iti, apana kwa wano shika puti, ni wangu panywa, chata shika kana kuma election ya nitewira, kambo mmira kumbeta shu pati, wambo garapasi, wambo ungurodu, utanga waitanga sii pati ajo.
Wanu ya studio hapo. Wana mkoma atanunuka wande. Nana bracing, nana mkoma ifanza. Nyaya mtuangwa, musiku ibulita sei. Musiku ibulita sei, nyaya mtuangwa. Tinongona, suka itika kwa wacha misa mno maanya chaisu. Yeye acha misa ya mtuangwa ya musiku ibulita ngeiko. Musiku ibulita sei, uzima kwa kata basa, musiku itaura ngei. Sei musiku itaura nesu azo. Taura inya zese. Sisi amutara au dimutara sisi jikiri amna sisi damagari rigira.
Dongo onesa upanya ya murgu taura yekuti mama inzi naura isava na chidin. Mama inzi zero se ujinji ndeva niwa vezano. Saka apana no gona kondroa kuti kwanzi. Wasa chere kana kudi kungo taura wakufadza vanu wanengwa rukunze kuti vanu wasa vati vane zwaru kuitapasi na zwaru kuitika. Roda kutaura one nyayiru kuitua ya nemacha ina. Chino gobezire kutimuru kuti vano kana wajida kufote kwa vano vezano ava ndubwa kushurugu kushurugu ibotire kwa rose rangore makomba izhozvi vano vaichera vachinzi vafotire zano vaichera vachera pose pose izhozvi hapana viki vadzingwa vose vanhu ivavo pari kutorwa nemachina muchiti migodhi yachona manje yakakanganisika haitenderi kupinda vanhu asi machina ari kuitora manje. Saka zvino gobetsere kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu. Havashandi vanhu havaite sei vaakudzingwa vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi Shurugwi voterekwa izvozvi. Muchiona ramakomba rangu igomo rapera raparadzwa pose pose izvozvi.
Uyezve life talk yenyu iyo, life talk. Kana mati muri kutaura nezvachakati musoro wenyaya iwe wamaisa. Ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi waya apera nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzisira dzasvika ende hatina zvatinonzwisisa pazviri. Saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera tinonzwisisa kuti pa 30 minutes kana pa 40 minutes dzachitaurwa live talk tabata ichi tasara tini chatakabata. Mukangobvisa nawo dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo vanhu shoma shoma. Saka ndifunge kuti business rinenge richifamba zvakanaka.
Vanotanzi izvo muna hamuna mari muno mune mari vanoti kana vakufamba vanofamba vari more than 15 handiti mari iyo inenge ichitongobuda ende mune muno upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno kusada kungobhadhara chete kusada kunyepera kuzungaira upfumi hurimo muno wakanyanyisa. Dai pasina kugini, dai musina upfumi, havaimboita kuti panoitwa maelections wachipa munhu wese muZimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda ende wachingobvumira mandima by election all the time kureva kuti mari wanayo muno muna mune mari kusada zvako kubhadhara ku IMF kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo. Mazvita Studio 7 tinokutendai nedzidziso nekune nyuzi dzamunongotipa all the time. Mazvita, bye bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti bhiri rinoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remaRepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice.
Yeah, bhiri ibhiri rane mavhiki richitaurwa ende rikubvunzwa ne ma congressmen namama senators aruda kuti kuboda kana maboda emaamerica ave achiongororwa kuti vanhu vari kupinda apo vave vachiregulator. Saka bhiri iri riri kuyawo zvekare nezvimwe zvinhu zvirimo kunyanyanya funding chaipo kune dzimwe hondo dzeburi dzeamerica. Saka zvinhu zviri kunetsa kapapita makakatawana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aifa rakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanwa kuchiadresa panyaya dzeimmigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neve Republican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapapa? Sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa kana dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanonzi vedhaka. Ivava vana ava havasi kuadreswa pabhiri iri ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimo nhaurirano dziripo dzekuita senge nebhi pari kutaka kusaura pakuti ndiana achawanawo mapepa kana kuti magreen cards kana mapermanent resident, ndokuona kuti pane vamwe vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu vachitiza hondo yange yaitika ikoko vari kuwanawo vari kunzi vachave vachiwanawo atingati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti kuvagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii pane vanogara variko. Saka ndiwo makakatano ari kuitawo kuna atingati mademokrats ari kuti hongu bhiri rogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanogachibva kumabhonda to at least kana 4,000 a day kana kuti richavo ichisapotawo zvekare hondo irimitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisinganyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana avo vedhaka.
Mataura kuti kubhodha iko, kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda and manambazi acho ari kuunzi ari kupinda vanhu kumabhodha manambazi akawanda. Saka iri bhiri iri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambazi awandisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vange vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Sezvo nguva yedu yapera tombochasa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti arare mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi reZinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danoka Wande, ndichikusiya murume uko maKris Gande nenhau dzekusindebele.